Mutungamiri weAtus vaOrbit Masaraure nedzimwe nhengo sere dzesangano ravo vambochengetedzwa kwechinguvana nemapurisa nhasi mushure mekusungwa kwavaitwa vachida kutanga kuratidzira paAfrica Unity Square. VaMasaraure vaudza Studio 7 vari pakamba yeHarare Central kuti kunyange hurumende ikavasunga havasi kuzodzokera shure panyaya yekurwira kuti vadzidzisi vabhadharwe nemari yekunze pamwe nekupiwa zvimwe zvikwanisiro zvinoita kuti vaite basa ravo nemazvo.
Hapana mhosva yatati tapiwa. Asi tinofara kuti vamwe vatungamiriri vedu vaenda kumanegotiations varimo vachitaura nehurumende kuti mari yatinoda maUnited States dollars. Kusungwa kwedu kana kusasungwa kwedu hakusi kuzotidzosa kumashure pahondo yatinayo yekurwira kuti mushandi wega wega atambirewo mari inotenga vakwanise kutengera vana vavo zvinokwana vaikwanise kubhadhara kuzvipatara nekuzvikoro.
Pavaregedzwa nemapurisa pasina mhosva yavapomerwa zvichitevera kupindira kwaita magweta avo, vaMasaraure nevamwe vavo vabva vaenda kunoratidzira pamahofisi egurukota rezvemari muzvinafundo muTulincuve vachiti vanoda kuwedzerwa mari dzemihoro vachiti havasi kuzoenda kumabasa panovhurwa zvikoro mangwana. Zvichakadai, mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vatavani mwoyo vati sangano ravo harisi kufara nechisimba chiri kushandiswa nehurumende pavashandi vayo vari kuda kuwedzerwa mari dzemihoro.
Mumitemo yedu vashandi vanopiwa mvumo dzekugara pamwe chete nekuherengedza pfungwa vachiratidzira. Saka zvinhu zvinopa mutemo kasi tinoshamiswa zvikurusa navamunangagwa vari kuti hurumende yavo inovhura masuo ekuita business kasi haivhuri masuo ekuremekedza zvatinoti izvo zviga kana kuti marights evana veZimbabwe.
Zvichakadai, masangano ese anomirira vashandi vehurumende aita musangano negurukota rezvevashandi vaJulai moyo achida kuti vashandi vehurumende vawedzerwe mari asi hapana chinobatika chabuda mumusangano uyu. Mutevedzeri wemunyori mukuru muApex Council vaGibson Mushangu vaudza Studio 7 mushure memusangano wavo kuti hurumende yati haikwanise kubhadhara vashandi vayo nemari yekunze.
Hurumende iyo yanyatsa kutsidza muchokwadi chayo chizhinji yabheja kuti haikwanisi kutibhadhara mari yekunze semuhoro wedu, ichitarisa iyo kuti iri kuti iyo mawanire einoita mari inopinda munyika inoti inokolektwa iyo ichiunganidzwa nezimura inouya ingori maRTGS ese. Iyo reva izvo kuti izochinja mari iyo itibhadhare iri mari yekunze kwenyika zvinoiremera, asi isu hatisi kureva kuti tiri kuzvitenga zvavataura izvozvo. Chishuvire chedu nepozisheni yedu zvicharamba zvingori izvozvo. Donzvedere kuti mari yedu kuti titenge kuti nhasi yowe huyai tiite mumwe musangano kuno yowe mari haichatengi, garai matitendera kuti titambire nemari yekunze. Donzvo redu richaramba riri rimwe chete.
VaMushangu vati sevashandi vehurumende havasi kuzoramwa mabasa pari zvino, kunyange hazvo vati vashandi vazhinji vanogona kutadza kuenda kumabasa sezvo vaine mari isingava kwanire kuti vakwire mabhazi kuenda kumabasa pamwe nekuraramisa mhuri dzavo. VaMushangu vati vave kutarisira kuti nhuna dzavo dzichagadziriswa mumusangano weNational Joint Negotiating Council wakatarisirwa kuitwa munguva pfupi iri kutevera.
Hatingati hatina kuwirira nokuti musangano uyu wanga usiri wokubuda netsidziro kana kuti nedecision. Wanga uri wokugadzirira kuti tichienda zvino kuNJNC uko kwataa kuchinotarisira kuchinochisangana nevamiriri vehurumende nevamiriri vevashandi takuchikurukura nyaya iyi zvisere. Ikoko ndokwakunobva mhinduro zvino nokuti minista vangotiruma nzeve mukutaura kwavo semunhu mukuru anenge achingorova mbwa akavika mupini, asi zvinotaridzira kuti hurumende ine zvainazvo zvinoda kutipa, asi havana kuda kubuda pachena kuti zvinotigutsa here kana kuti kwete. Saka kuti zvinotigutsa here taakunozvinzwira zvino kuNJNC meeting yetiri kutarisira uye tiri chivimbo kuti ichatoitwa munguva pfupi pfupi, nekuti patanga takubva ikoko taona vachimanya manya vachitaridza kuti vaakutorongwa zvekuda kuti tisangane, zvichida iro ramangwana chairo chairo tiri kunosangana.
Hatina kukwanisa kutaura navamoyo mushure memusangano wavaita nevemasangano anomirira vashandi vehurumende kutinzwe divi ravo panyaya iyi. Vashandi vehurumende vanoti vanoda kuwedzerwa mari dzavanotambiriswa pamwe nekugadzirisirwa zvikwanisiro zvose zvinoita kuti vakwanise kuita basa ravo zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.